although Yandingati, the second most important committee in Parliament, after the Parliamentary Legal Committee in Ongorra Mtemo Yesu, the committee yakapiwa simba ne section 298 yebumbiro remtemo yeZimbabwe kuti iongorore mafambisirwo emari kana kuti the context of Zimbabwe majikirwo emari nevanoidya kuonekwa kuti vanoidya vari kuidya pa zviri pamutemo zvinoenderana neconstitution zvinoenderana neparliament because parliament ndovari dzvemari vanocontrola consolidated revenue fund. Saka komiti ine odd function yekuona kuti mbavha hadzisi kuba mbavha dziri kuongororwa so ikomiti yakakosha chaizvo chaizvo.
Saka zvii chaizvo zvamunenge muchita kuti munge muchitaura navamangudyira apa?
Tiri kutanga nemacompliance issues zvatakangoitawo naGeorge Guwa Matanga. Kune kutyorwa mutemo kwakawandisa kuri kuitwa nehurumende so tichatanga nemacompliance issue pazamuko pa foreign currency, pa makwata fiscal activities, munoziva kuti Reserve Bank ine hosha yekuda kuzviita government iko zvino iri kusapota nyaya dzepetrol mafuta harisi basa bari central bank iroro. Tichavabvunzazve zvakare nenyaya yemabond note kuti kogore riya maiti inini bond note igedyegedye neUS dollar then musi unowu mata hazisina kubatana pasina apology, pasina compensation. So tikabvunza mubvunzo yakanangana nebasa reRBZ yakanangana nekutadza basa kweURBZ yacho ndo zvatinenge tichiona mangwana.
Saka komiti yenyu kana yaona paine mitemo iri kutyorwa nezvimwe zvinenge zvichida kugadziriswa inozoita sei?
Tinozoita inonzi report inoiswa kuparliament. Saka pari zvino tiri kuisa report tiri kutoprepare report yekutanga yedu mushure mekunge taita musangano napermanent secretary weministry of finance George Guwa Matanga. Parliament ine simba rekugadzira maripoti, ine simba zveri kuzotora matanho pane zvinenge zvisingaitwe nemapazi ehurumende. But parliament yedu neyo komiti yacho haina masimba ari kune dzimwe nyika anopiwa kukomiti iyoyi. So mukatora kuuganda, kuuganda panotiitwa komiti iyoyi mapurisa anenge atoripo. So munhu akabvunzwa kati tadza kupindura kana kuti akabvuma kuti ndakakanganisa mutemoro ndakaba anobva atotorwa nemapurisa. So parliament yedu inoonekwa iri the weak party pamapazo matatu estate anosanganisira executive, anosanganisira judiciary majudge, anosanganisira iyo parliament legislature. So pa competition ye power parliament is the poor cousin. So zvakakosha kuti the Parliamentary Privileges Act iamendwe so that parliament yoita mazino. And so chinouraya parliament yedu isusu kunyanyanya makomiti iyoyi ndeyekuti kune vamwe vanhu vanouya manje vobva vasubjectwa kuparty caucus kunyanyanya ZANUPF. So matinosangana imomo unongochiona kuti vamwe havasi kunyatsobvunza mubvunzo kwavo. So zvokanganisa basa reparliament because parliament maziso evanhu. Parliament is the closest institution to governance by the people and for the people.